neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezi mkoto nye Zimbabwe
sisagaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 30, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wava Job Scala, amai Ellen Scala votadza kuvapa keke rebirth day nhasi apo Britain iri kushora kubatwa kwavari kuitwa vari mujeri pamwe nevamwe vanopikisa.
Vaskala hawasati wambotongirwa mhosva yavo vachivari kuonekwa vachiitwa muma njema vachiparedwa vachinwa makoti vachinyadziswa mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain zvinhu zvinofanwa kuve zvichitaurika at that level.
Tine hurukuro negweta vaKennedy Masie asi tabatawo mutauriri wezanupf vaChris Mutsvangwa avo vanoti
zvivari kutaura zvanayavisikana tiri kuita mutemo wedu wenyika ivo vane vavo vanhu vakaita mujeri wekwairi zvirepublican army vavaiti materori uyo vaakatenga achitokonzera kudi kuite mhirizhonga munyika ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuzimbabwe nematera edu aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu.
Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu uye cricket nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Amai Ellen Scala, mudzimai wemiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scala, vanoti varambidzwa kuvapa keke ravo rebirth day nhasi mujeri rechikurubhi. Vaskala vasvitsa makore makumi mashanu. Mutungamiri webato reTriple C vaNelson Chamisa vashora zvaitwa nevemajeri ava avo vakavarambidzawo kuona Vaskala svondo rapera. Mabatirwo avaskala ari kushorwawo zvikuru munyika nekunze uye dare reparamende remuBritain rakakurudzira mambo Charles kuti vasimudze nyaya yeZimbabwe pamusangano nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Britain inoti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvine nhoroondo. Mukuzeya nezvenyaya yekurambidzwa kwaamai Scala kupa murume wavo keke, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Mutemo uri very clear in terms of constitution kuti munhu anenge akasungwa ane right yokuonekwa neespouse and the right iyoyo iri guaranteed in constitution section 50 subsection 5 inotaura kuti munhu wese ari detained asati asendedzwa ane right yokuti spouse yake kana kuti partner yake imuone. Saka zvaitika izvi zvinhu zvinotyora mutemo and maprison officers angasikafani kuva achiita izvozvo.
Saka magweta angaite sei panyaya yakadai nekuti tiri kumboona svondo rapera vachamisa vakarambidzwa kupinda nevakuru vemajeri vachiti vainge vaudzwa navaziyambi ziyambi vanovagurukota rezvemutemo kuti vachamisa vasabvumidzwe kupinda asi vaziyambi vachiramba kuti havana kudaro. Panogadziriswa sei pakadaro kana vaskala vachiramba vachityorerwa kodzero dzavo?
Sezvo zviri mubumbiro romutemo magweta avaskala vanokwanisa kudzokera zvikare kumatare edzimhosva kana kuti either kuhigh court kana iko kumachistrate court kwavari kutongerwa voisa inonzi application yekuti vabvumidzwe kuti vava vachipinda and kana iyo application iyo yakagrandwa necourt vanenge vachirambidza vaskala kuti vaonekwe either nemukadzi wavo ingava spouse kana kuti nemagweta avo vanenge vava mune inonzi contempt of court and ivo vari kurambidza vanogona kusungwa.
Totarisawo imwe nyaya tiri kuona nhengo dzedare reparamende kuBritain uko dzichiti pachaitwa musangano pakati pamambo Charles nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa panofanira kusimudzwa nyaya yavari kuti yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Munoona sei danho iri?
Izvizvinhu zvandingati the welcome development, because matyorerwo ari kuitwa kodzero dzavasikala haana kumira zvakanaka, and zvinhu zvinoenda yatingati pa the core of my rights are in the constitution, and the international advocacy iri kuonekwawo nedzimwe nyika kuti izvi zviri kuitwa izvi hazvizi right, zvokuti vasikala havasati vambotongerwa mhosva yavo, but vari kuonekwa vachiiswa mumanjema, vachiparedwa, vachinwa makoti, vachinyadziswa, mukadzi wavo achiratidza kuti vaonekwe. Zvinhu zvokuti kana zvakuonekwawo nedzimwe nyika dzakaita seBritain, zvinhu zvinofanira kuve zvichitaurika at that level kuti vapewo pressure kuZimbabwe government kuti kana ivo veZimbabwe government kana kuti ivo vamunangagwa vasiri kuzviona vari munyika mavo, ngavaonesewo nevamwe vanhu vanenge vakati vavakidzani kana kuti vanhu vanenge vachida kuchipidzana navo.
Sika vehurumende yeZimbabwe vari kuti havapindire pane zvinoitwa nematare vamasi.
Izvi zvazvizi zvinhu zvechokwadi, because tiri kuziva kuti nyaya yavasikala it's a political persecution. Zvinhu zviri kutova kuti ivo vasikala vari kusungirwa nyaya dzepolitics. Saka vehurumende kana kuti vezanupf kana vehurumende havangambotauri kuti havakwanisi kuva vachipindira, vari ivo vakatozvitanga zvinhu zvacho, ende ndivo vanokwanisa vega kuzvinyisa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa tikatanga nekuvabvunza nezviri kutaurwa neBritain.
Vanongonyaudza vanhu vekuBritain vava nemakore 42 Zimbabwe yakasununguka, asi vanongorota sekunge ndivo vanotonga Zimbabwe. Nyaya yekuti vagara vari vanhu vavadzvinyiriri 400 years haibvi mumusoro mavo. Zvekare ukama huri pakati peSouth Africa neZimbabwe haumbobva hwakapatsanurwa nemaBritish. Vaidzvinyirira iyo South Africa yacho nekudzvinyirira Zimbabwe, ndivo vadzvinyiriri vekupedzisira. Saka kana vachingova kuti South Africa inge vaterere pane nyaya yeZimbabwe, vari vari kukonzera masanctions nezvimwe zvirongwa zveupfumi zvavakati temera vachinga kuti zvichatiparadza, vatoona ukama hwedu neSouth Africa huri kusimba.
Munga pamuenzaniso
pese pese pari kutaura South Africa iri kutaura ichisapota Zimbabwe, muchino pave nemasanctions eSADC. South Africa ndeyeSADC, yaka ichirunge iri pamberi kana kuUnited Nations ichitaura nyaya dzese dzemasanctions. Ndo nyaya dzakonzera kuti pave nekuti vanhu vemuZimbabwe vaende kuSouth Africa vachinotsvaga mabasa. Zvekare Prince Charles ndovakadzikisa mureza kumaBritish pakuti Zimbabwe ichivepo, ichive nyika vachimwana mudiki 42 years ago. Zvinototachena kuti vanoziva kuti Zimbabwe nyika yakasununguka, ndaa ndovakadzikisa mureza. Saka havana kodzero yekunge vachinyaudzwa nenyaya yekuti vapinde nenyaya dzemuZimbabwe, vakatodaro vari kurasika.
Asika hurumende nebato reZANUPF vanga vachiti pavanotsvaga rutsigiro voti chakakosha kudyidzana nenyika dzose idzi yavari kuti re-engagement, hazvizokanganisi here donzo rebato iri?
Isusu tinoda kuti tifambidzana, hatidi nyika yatinoti imhangi yedu, toda kuti nyika dzese dzive shamwari dzedu. Asi chinonetsa maBritish ndechekuti zvitadzo zvavo kuZimbabwe zvinorema zvavakaita. Vakatitonga havasati vambotipa mareparations, vakatikonzeresa hondi yaIan Smith yakauraya vanhu vedu. Havasati vambotaura nezvazvo kuti vamboti vanhuanaIan Smith vaifanira kunge vakatongwa nedare rinenge riri kuNarenberg revanhu rekukodzera hondo. Zvakawanda zvitadzo zvedu neBritain, tikazviisa patafura kuti vatipivhiri mareparations kana kuti vabvume kuti ndo vakakonzeresa varungu vangu vari muno kuti vaponde vanhu vedu vanosvika kuma100,000 mazuva ehondo. Tikazviisa izvi vedu zvinotoraudza kupfuura zvavari kutaura izvozvi. Izvi
ko panyaya yavasikala iri kusimudzwa iyi vamutsvangwa munoti kudii?
Zvevari kutaura zvanavasikala, tiri kuita mutemo wedu wenyika. Ivo vane vavo vanhu vakaisa mujeri wekuirish Republican Army vaiti materorists, uyo vakatenga achitokonzera kuti kuite mhirizhonga munyika. Ngavambosiyiwo mitemo yemiri yemuZimbabwe nematare edu, aite basa ravo nekodzero yeconstitution yedu. Angavarege vaota vachifunga kuti vari kutonga Zimbabwe zvakare. Pane nyika dzakawanda pasi rino, vadii kuenda ikoko kana vachifunga kuti ndo mwari wepasi pano. MaBritish vanofunga kuti ndo mwari weZimbabwe, ndo nhamo yavo chaiyo chaiyo.
Asi kamuri kutaura nyaya yekuti pahondo zvichida vaifanira kuripa, vamwe vanopikisa ka ambasada varoti ko Zimbabwe haina kugadzirisa wan dambudziko rakaita seguku raundi inogotarisira sei kuti Britain itange yagadzirisa
svondo rakapera chairo kaive nedare guru nenyaya yeguku raundi tiri kunadzirisa nainyaya yavanayo muzimbabwe hapana nyika yatinobvuitawo mhiri kusapesana ivo vakanzwa nemascots vakarwa nemairish america yakaita civil war isu hatina kuzombosvika ikoko nenyaya yeguku raundi takagona kunadzirisana takaita iyo itakoti ngavaisiyei nyaya yevanhu vemuzimbabwe haisi nyaya yavo ivo vano dzavo dzavakaitira naikoko ugameni kunetsana kwavo nemascots nemairish takambopindira
mutauriri webato rezanu pf vachris mutsvangwa vachitaura vari parunare muharare Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSomalia vaHassan Sheikh Mohammed vanoti vanhu vanosvika zana vakaurayiwa vamwe mazana matatu vakakuwara nemabhambo ainge akateiwa mumotokari mbiri nezuro. Mumwe mutori wenhau Mohammed Issa Kona akaurayiwa uye mutori wenhau weVoice of America Abdul Kadir Mohammed Abdulle nemumwe anoshandira Reuters Praisal Omar vari pavanhu vakakuvara. Russia yazivisa kuti yambobuda muchibvumirano chakakokerwa neUnited Nations chekuti Ukraine ibvumidzwe kutengesa chibage negorosi icho chaona zvirimwa izvi matani mamiriyoni mapfumbamwe zvichitengeswa pasi rose kuedza kupedza dambudziko renzara. Russia inoti yatora danho iri nekuti Ukraine yakarwisa ngarava dzayo mudunhu reCrimea rayakapamba kubva kuUkraine yacho. Ukraine inoti hainei nekurwiswa kwengarava idzi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zviri kuitwa neRussia zvekuirambidza kutengesa chibage zvichawedzera matambudziko enzara kunyika dzemuAfrica nemuAsia. America yati Russia iri kuda kushandisa chikafu sechombo muhondo yayakatanga pasina idena muUkraine. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Nayekutotita mukoko chaiwo chotiya mukoko inototita nemaoko chaiwo ari kutiya ndechekutanga izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti nditidzipinde tobva ipapo tine mapuranga mamati tichitarisa kuti kana mapuranga yakashanda nichadzikeringe rakareba isati dzapinda mukoko kozoitawo zvimwe zvinhu zvingori natural zvatoshandisa zvakaita sebwax kana kuti nhamo kana kutiwo mazinga yatinotenga patinodya hwiti anotoshandisa kutevesa nyicho zvakare nekuti zvinoita kuti kadzinoda kuti dzine mukoko dzinoona sekuti makambogara dzine nyicho zvakare.
Ko pakutengesa apa hazvizonetsi here kuti munhu anga achitengesa munongotengesera mugwagwa here kana kuti pane vamwe vemuzvitoro vamunoshanda navo?
Munoreva kutengesa huchi here kana nzinzi dzacho?
Kutengesa huchi.
Orit huchi tinenge tinotengesa ite local lebond imoto izvozvo handitanda kwanisa zvangu kuti ndise masupemaketi poroject yangu chiri kukura asi nezvitoro zvazvidiki zvandichiri kuita huchi imomo ndine vamwe vanotorera pamatemes vanoitisa matemes munzvimbo dzakasiyanasiyana maprovinci esemu zimbabwe inenge ndichitootengesera ipapo zvakare.
Ko idzo nyuchi munee muchitengesa mari uye kana munhu achida kubvisirwa nyuchi munee muchibhadharisa mari yakawanda zvakadii?
Panhau yekutengesa nyuchi tinhu zvinoenderana nematurity yesu vamwe tokuti somu inenge tangotanga kana kuti iri machowa kana kuti ichiri idi inotangirawo pamaforty $ endoni masowa macho macho yekuti ndikutobvisasowa mukoko yangu yandatoumba anotangirawo pama$60 zvichipira then tozova panhau yekubvisa nyuchi zvinoenderanawo nerwi saka tinotarisa kuti tatabvisa nyuchi musimu tinotanga ndamuita inonzi assessment nekuti initimbotarisa nzvimbo yacho kuti inoneka kukwira nitakira chepatobatanisawo zvinhu zvakaita sesakaizvo zvinoita kuti mapurize acho asiyana asiyo assessment kasi zvaiweka inotoita kuti tolai deni kutotanga kutodzikanisa kune kuti tichakura nekuzosiya tachimisa kunoita sure kuti vanhu ndezvapfunisa hatichadzoki tinotangira pasi tichitolai kuti
ko pa kuzotenga mabhotoro acho nezvimwe zvimwe nenge muchizvitenga kupisa
Tunotunga kuna industry kumasasa kunogadzira maplastic ndonini ndine malabels angu ari kuendera nemikakambani kangu kandakavhura
makutoshanda nevamwe here kana kuti muchiri kuita mega zviri kufamba sei makapinza vamwe basa
aiwa ndakatopinze vamwe basa tinozvitambudza kurudzirayo tiri project ndechekuti tisimudzire vanhu vana vechidiki kana kuti maitarume nekuti ndo zvakandisimudzirao saka handishandi ndega ipapapa ndine vamwe vandakatsina nekuti kapangu kacho kana ndikawandirwa nemabhiri nezauzizi nemakuzesizazi vanondibatsira vanenge vachiendawo kune dzimwe nzvimbo ndendinozoite zvakare vamwe vanondibatsira department reakaunti vanenge vachitengesawo chinzvimbo dzakasiyana-siyana
saka kambani yenyu inonzi zita rayo
inonzi elimmacony foundation for environmental justice
asi tinomboonawo vamwe vanhu vachichema chema vachiti ivo dzimwe nguva vanotengeserwa huchi hunenge husiri huchi zvinofamba sei munombonzwa here zvichemo izvozvi
nezvo zvinhu zvamuchinge zvenyu izvozvo ndo zvinhu zvinoita kuti maketi yehuchi ibvaita seinorwadza asi iripo imhoyo yekuti munhu anenge akanzotunga huchi hwekristu saka anenge akutekutunga kuti ndoziva sei kuti huchi chayo chaio saka ini zvandinoita ndezvekutotipa point of sale tinokurudzirai kuti yoti test dehani before you test it tine matesi akasiyana-siyana atinoita pahuchi anoita tichikwanise kuziva kuti uhuchi chaiho chaiho uhuchi hwakabikirwa shuga saka nemhau yekuti vanhu vari kutsvaga mari vamwe vanobikira shuga voedzera muhuchi hwoyo asi tine zviratidzo zvatinotoona zvinotaridza kuti aiwa uhuchi chaiho chaiho ndechekutanga so chipindi chimwe chinhu chatinoda kuti vanhu vagare vachiziva ndechekuti miti dzine masizi kana kuti mateti panopfuura 1000 zvisidyowo zvinhu zvakasiyana zvisidyowo nzvimbo zvakasiyana kureva kuti huchi hauzotesti zvakafanana hauzoratidziro zvakafanana takasangana nemwe huchi hwetete humwe hwakaita bhiyechi chaiwo humwe hwebrown humwe hunenge hwakada kutonoita pinki kana kuti rezi hazvichareva kuti hwaaseki hunenge imhoyo yekuti seveji kana kuti rigeni kana kuti sipaiti yemuziki yacho ndo zvakasiyana saka pato ejuketa hamba nisikomatimu saka ninichitovakurudzira kuti munotizoiona sei kuti aiwa uhuchi chaiho chaiho uhwu hauzi
mungatsanangura here ipapo
itye kuti huchi hauna shelf life ezinomuzi ukaiswa mucontaina iri tit isingapinde nhumbo kana mvura huchi haufaniri kuexpire kana kuita patu kana kuvira saka mumwamwe muno hwakuvira zvoreva tipane zvakaitika kana kuti mukapinda musupa wemaket mukuva nomwe huchi hwakuita layers izvozvozvo zvinotiratidza kuti edha huchi hwakabikirwa kana kuti pahwaipekwa pane zvisina kuenda zvakanaka hunogona kunge hwakapindai kumakondenge mvura kana kuti huchi hwakamorwa husati hwaka maketi yacho yemamirira yakaita yekuti inanyorerekera kuti vanhu vanotinga kuna vanhu vakajaira kuziva kuti uyu munhu anogadzira huchi chaiho chaiho ari kutengesa huchi chaiho chaiho hwaanenge akarima iyi saka kana munhu achotopinda maketi machizvo zvinotoreva kuti kana asina makastoma kudhara anenge asikana kutotengesa nehese kune vanhu vagara ine makastoma
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare olin nekupinda muchirongwa chedu saka vanhu vanenge vachida kubatai vachida huchi vachida kubvisirwa nyuchi vanokubatai papi chaizvo
vanondibata panhamba zvinoti 0774549264 0774549264
Tinotenda yanga iri hurukuro yataita namuzvare Olin Makoni vanochengeta nyuchi vari kwaRusape iko zvino tochienda kuna Tanunoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
vatereri tasangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero Ini jini tanono kawande ndichiti nasi tiri kuda kumboterera kumazu enyu amakatitumira.
Ini ndinoita panda mubvunzo wangu ndokuti ko ava maprofita aya anoprofita especially vekuma Johani Masowa ava vanoona here kana kuti vanoita zvekungunyepera vanhu, nokuti kwakauya chigwere chekorona ichi hapana kana muprofita hwana taka vachitaura kuti korona ichauya. Right, vakangonyarira kuti zi asi vanhu iva vantu vatohwa vachitaura vakutaura zvekuti mishonga haiti inoita kana kuti zvazodii musatora mavhaksini acho haiti. Maprofita iwawa ndo vamwe vaakutaura vachova mweya waunoshandisa ndi mweya wamwari here kana kuti vanoshandisa mweya wezvikwambo vanhu ava? Ndo pane mbudzo wangu ndoda kunatsokuisisa chero chaiko. Kana vari vechokwadi chaiko chaiko ngavachitiudza kuti korona iyo ichapera rini.
Makadi yenyu vashamarari vestudio CFN, pamwe nemi vateereri vestudio CFN, ndiri kuda kubvunzawo pamusiyano wezvitendero apa kuti chitendero chechimuslimu vanoti mwari wavo anonzi Allah, isusu wedu tinoti ndimwari. Kusiyana kwakusiyana here kwakaita ana mwari ava kana kuti mwari mumwe chete asi kusiyana kwemashedzero chete? Ndiwo mubvunzo wanga ndati ndoda kubvunzawo. Ndisho zvichete ndatenda hangu ndiro ndimaingwena kuchegutu.
Makadi kwamukomandananoka wande, ndiwo muri kutaura naKelvin Chiona paSouth Africa. Ndatichitokumbirawo kuti mukambozama kubata vaparidzi veJesus Revelation Ministry yaApostle Chiwenga, kana mukagona kubata iwo Apostle Chiwenga kana Pastor Gerald Baloyi, zvetimbonzwawo kuti vanoti kudii pamakomenzi avo.
Ini ndiri kuno kuCape Town, ndinoitwa Mai Kumire. Ndinoda kupindurawo pana baba vakataura vachiti izvoni nyika dziri kuti dziri kunamata nevafundisi, vanhu vese vachiti vari kunamatira nyika. Ichokwadi vanhu vanonamatira nyika, asi chanoda kuudza hanzvadzi yangu iyi ndechekuti hapasi pose pekuti unoti ukanamatira Mwari chinhu chauri kuda wobva wachiwana pakare pakare. Haiwa, Mwari wakatipa machoices pakurarama. Either you choose kuti unoda kuita zvakarurama kana kuti unoda kuita zvakaipa. Saka nekudaro iko zvinoizvi nyika yeZimbabwe takaitarisa, ruzhinji rwese iko zvinorwara sika, kubvira kuna vatungamiriri vacho chaivo, vanhu vachuza kuita zvakaipa. Saka vashoma vaya vanenge vachiri kuita zvakarurama ndo vanonamata minamato inogona kuva ine breakthrough. Otherwise kandai ukanamatira chinhu asi iwo uchirasika pagwara rinodiwa naMwari, hapana kwaunenge uchienda munamato wako. Saka izvozvo ndo zviri kuita kuti nguva iite seiri kurebesa, zviite sekunge mhinduro iri kunonoka, asi Mwari nguva dzose vane mhinduro. Chinodiwa chete naMwari ndechekuti timude, timuitire tiri pano pasi kuti tigozofara naye kudenga tafa. Hapana munhu anorarama forever, nguva yedu yekurarama pano pasi diki diki chaizvo. Saka hanzvadzi, dai uri mumwe ndaingokukurudzira kuti ude Mwari, ende uye unamatire mhuri yako nekunamatirawo futi nyika yako, mindoro ichauya zvayo.
Pazuvai pazuvai paStudio 7 muzuva ranhasi, zuva resvondo. Ndirudo kumbobvunzawo kuvakuru vemadzisvondo nevakuru vose vanonamata muchitendero vechitenda Mwari vechirumbidza Mwari, kuti makare kare kwanga kuine vakuru vanga variko vechiti isu tinoporesa, asi pamusoro pecovid-19 kumbotamawo naumwe vati ndatumwa kucovid-19, covid-19 ngaipere, kuratidza kuti chii chaakuitika makore ana. Mwari wetiri kutenda wasiyana here naMwari wekare waaitenda vakuru ivavo? Kana Mwari watiri kunamata mazuva ano wasiyana here newanga achinamatwa makare kare? Kune vachandipindurawo mubvunzo wangu wandinawo, ndatenda.
Ayo ndiyo mamwe emazwi enyu amakatitumira. Ndinokukurudzirai kuti musaore mwoyo, nekuti tiri kutambira maaudio enyu akawanda zvikuru. Kana muine zvamungada kugovana nevamwe vateereri pachirongwa chino, kana mibvunzo yezvechitendero chipi zvacho, zvitumire kwatiri, tichaedza kutsvaka vangakupai minduro. Tumirai mibvunzo yenyu kunamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei svondo rinouya, apo tichakuunzirai zve chimwe chirongwa chezvechitendero.
Aiwa tinotenda tanonoka wande uye tinorawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo zvemitambo, Dynamos neHighlanders zvaita mangange 0-0 musi uyo maChevrons eZimbabwe Cricket arohwa neBangladesh. Mike Okariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos neHighlanders zvaita mangange 0-0 National Sports Stadium nhasi masikati mumutambo wanga uine mufaro mukuru munhandare kuvatsigiri vezvikwata zviviri izvi. Nhasi zvasiyana zvikuru nekurwa kwemazuva ese sezvo kwanga kune kuimba nekutamba vatsigiri vezvikwata izvi vachifarira zvikwata zvavo. Mangange aya ave kureva kuti Dynamos yave nemapoints makumi mashanu nemanomwe yasiwa nemapoints maviri neChicken Inn iyo yakarova Cape United 1-0 neZuro. Asi Dynamos yave nemutoro mukuru sezvo iri kusangana neHerentals pamwe neCape United mumitambo miviri yasara. Herentals yacho yarohwa 2-1 neBlue Chiefs iyo zvekare vari kusangana nayo mufinari yeChibuku Super Cup musi wa19 mbudzi. Cranbourne Bullets yaita mangange 0-0 ndokupinda mapoints makumi matatu nemanomwe vakaenzana neCape United muhondo yekurwira kusabuda muPremier Soccer League. Zvichakadaro Zimbabwe nhasi yazvomesera makwikwi eT20 World Cup Super 12 eCricket apo yarohwa nemaranzi matatu neBangladesh iyo vanga vatarisirwa kurova zvisina kana kushupikira. Asi zvino hazvina kufamba zvakanaka muBrisbane Gabba Ground apo Najmal Shanto akanda maranzi makumi manomwe nerimwe chete 71 ndokutungamira Bangladesh kusvika pamaranzi zana nemakumi mashanu 150. Mukutevera Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi mana nemanomwe 147 mutambi akanda maranzi akawanda ari Sean Williams uyo akanda maranzi makumi matanhatu nemana 64. Kunyange hazvo Ryan Bull abudawo nemaranzi makumi maviri nemanomwe 27 izvi hazvina kubatsira. Mutambo weZimbabwe unotevera uriko nechitatu svondo rinouya neNetherlands. Mutsigiri wechikwata ichi vatinashe musunza vanoti maChevrons anofarira kutora mutambo uyu semimwe mitambo yavatamba kunyange hazvo Netherlands isina mukurumbira wakanyanya mumutambo uyu.
Saka Zimbabwe isu hatisiko underrated, kutora game rese is a best game, but nyangwe tikadyiwa nyangwe tikaita sei, but vakomana vari kutamba, saka tongovavisha good luck Zimbabwe.
Zimbabwe ichasangana neIndia mumutambo wayo wekugumisira weSuper 12. Matikiti zvuru makumi masere 80,000 emutambo neIndia weZimbabwe anonzi atotengwa ese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Mudzimai wavaJob Scholar, amai Ellen Scholar, vatadza kupa vaJob Scholar keke rebhavhu deravo nhasi. Apowo nyika yeBritain iri kushora kubatwa kuri kuitwa vaScholar nevamwe vanopikisa vari mumajeri. Asi mutauriri webato reZANUPF vaChris Mutsvangwa vanoti Britain haifaniri kuudza Zimbabwe zvekuita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti Murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisika December baku VOA Ndebele.
Amachono zitovo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekona ikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidifenda.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu ukuthi baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le-Zanu PF bathi ibandla leli liphetha udlakela. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizoziswa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBhinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North, uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho bebazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBhinga le-Victoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-CCC. Akesizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Kuna amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBhinga, le-1 le-Victoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa kunomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile. Amawadi wonke lawo engu-7 lapho kula ma-by elections khona sesike sayajika khona.
Yes.
Siyawathatha lawo mawadi.
Yes, ungathi ke ukuxokozela ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwathawa nakhona ngapha.
Laba abanye asingababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti yakhompyutha lezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphathi ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha amakhandidenti amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane amakhandidenti. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo ngabawakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona namawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele siyahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-acte angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabandla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaya abantu khonapho? Lizayenzani?
Nganto athi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidifenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuye ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGobe kumbe kwezinye indawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBhinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo aba yibo esihlala nabo abantu tshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba nabo bazathutha nabo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina sizigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu so asoze sibavumele lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele laba babe bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo
uNomzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-CCC esabelweni seMathebeleni North. Siphinde sasixoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo oluthile bathi bona kukhanya kuza balodlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi ngisukutele into ekhona ukuthi laba abantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke iZANU-PF ngendlela engayisiyo engunanzelelake ithi kunabanye banangunika i-example labanye ababekampena kwenye indawo ngale abantu lapha phambi kwemizi bebhebhisa ekhuluma inhlamba abantu be-ACC CRs bebhebhisa bethi abantu bavotele iZANU ngaphakathi abavotele iZANU yikuyini kwini sabakhuza kakhulu sathi hayi zane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hayi zikhondakte ngibazama ukuxolisa lani lani can imagine so abantu laba kathi bazobekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona bapesha nje ukuthi babadale umsindo wakhona nguye akula msindo lapha bhidze okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi njengoba kathi kuthi yazindaba zabo sezikhulunywa ko-Britain ngale ephalamenti ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi
kodwa singakhangela Gawule phela kuba khona abatshaywayo sibili ensiza le madobho phela betshaywa ngabalandeli bebandla le-ZANU-PF so bangabe bekhuluma iqiniso phela
asikulandeleleni khona kuthi bayenzakalani batshaywa bona kwakusenzakalani mina njeindaba ezinjalo zimele zimapolisweni amapolisa ephumele ukuthi kuyini okwenzakalayo ubani waqalisha ukuthiwa umuntu mbani owayenzani mbani owaprovoke ubani ngoba abanye abantu gidi ngabaprovoka njengendlela naleyo kuyavuka umlilo
so manje kumele kwenziweni
kumele abantu gidi kube nokuthula njengalokhu vele ungakhangela gidi kusukela nje umongameli umnakabo engena lapha ama-elections laaba nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukuthi basidalele uduku nje abahamba vele senza imisinde lapha lalaphayana bese bethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba bayale ukuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona bafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe balungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 azoze luhambe kuhle yiko abakwenzayo yiko sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-by-elections ana la yiko kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo ephalamenti yabo kwe-Britain ngayo ukuthi ku-House of Lords usho bethi uyakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanction
uNomzana Believe Gawule ukubandla le-ZANU-PF sixoxe laye esejolojo esabelweni seMathebeleni North kusenjalo idala le-House of Lords likwele bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe uMnumzana Job Sikala labanye abobandla le-CCC idala leli selicele uhulumende wakwele bhilitane ukuba akhulumisane lohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikala evinje namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusize esule izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ngenxa yodlakela njalo nangokuvalelwa kwabo uSikhala nabanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU-PF lo mnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu uNdlovu uthi ibandla le-ZANU-PF lalivele lidlelana kahle nakudala nele-Bhilitane umoyo usungula lingxoxo khona manje
sekule bandla lezaphu nele-ZANU Jongo iZANU-PF isuke yaba khona yona ngo-1987 ngaleso sikhathi laba abantu ababalisayo ethi bona bebengabofo wethu yibo abathetha uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-knighthood laphana ngabantu akade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane ngabantu akade belwisa ukumanyana kwesizwe sasezimbabwe bezama ukuhlukanisa nge-tribal ground
Lapha sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu PF nomnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Sangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini weHalloween kwele South Korea. Bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le Taiwan.
Loku kubika ngabe zindaba abe Reuters. Abe zindaba abe Associated Press wabika ukuba ele Russia. Zilela seleka chana isumelwano lele Ukraine. Ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele Russia lithi ele Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle Black Sea. Kodwa ele Ukraine lele Amerika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo. Soku isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa logobalanda Mathe ukhona ngale ke eJohannesburg. Baba Mathe, kunjani?
Litshona njani dube nabalaleli? Hayi, thina siphilile kahle kakhulu.
Yasijone kahle. So ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuxoxwe emcimbini kami isiZulu. Singathi ke le yinkozulu. Sitshela kancane ngalokho.
Izolo besihambile njengesizwe samahlaba ezulu, sihambe nenkosi uBulelani ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditionally. Obaba ukhayisa uhlahla yamango besinabo ngale. Sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samaZulu labo njengabenguni. Kuningi esikufundileyo esikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona. Mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu njalo kusifundisile ukuthi lati ezumthwakazi siseselomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa i-kingship yethu kulama steps amanye okumele siwathathe enanzelela ukuthi kulalapho esibisamwayo lapho esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okwakufanele ukuthi maybe mhlawumbe kumbe singabe singathi sesikufundile.
Kuyini okunye wathi ukubona khonangathi
bekunama kosi cha umhlaba kuze kufike eNigeria kodwa engathi ngufundileyo kakhulu kakhulu thina ebukhosini bakithi masifuna ubukhosi bakithi ukuthi igovernment yesi kufanele ukuthi sibleme kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo igovernment ibe khona ngoba unanzelela ukuthi laphana since okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe. So upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi liyana izibe inkosi singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kusho ukuthi kabe kuyize okunye kunazele ukuthi thina njengamahlaba ezulu mangathi ubukhosi bethu siyabufuna kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siingethe ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe.
Yes, siyambonga kakhulu ke uNkululeko Gwabalanda Mathe siyingcwethi kwezesintu. Siyambonga kakhulu ungathi nolokusasa Gwabalanda. Siyabonga.
Ngiyabonga tu.
Zalulandela iwono msi. Zalulandela.
Oma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana njalo njengenhlala yenza inkosi isigcinile isavumile ukuba sibe khona kulo mhlaba. Lanxa singahlukiswa ngokuningi okwehlukahlukeneyo, sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo, kodwa phakathi kwakho konke khona lokho uNkulunkulu ukhona. Singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi sithi uNkulunkulu kasiboni, kanti okuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe, ikakhulu labo abavumayo njengomdali lomenzi wabo. Namhlanje ihlobo ethalekileyo kuhlelweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29 Proverbs 14 verse 29 uthi uSolomoni nxa ebhala lapha uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo. Njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abathiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa ngoba isibo bubi lobo bukhulunywe lapha nguSolomoni. uSolomon nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo abesesithi uSolomon bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo ngoba uJehova kahambisani lobubi bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kube kuqondile kodwa uJehova akekho lapho. Yikho ke lapha uSolomon uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu, ububi busenhlizweni yomuntu, busemcabangweni womuntu. Yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nababi. Asithatheni njengasekhaya emndenini emulini. Uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo. Kabafanani ngisho lasekuthunyeni kwabo. Ungabafundisa bathenda ukudla okufananayo, bathenda ama-uniform esikole, ubhadale izikolo sisiwenze konke nxa besakhula. Kodwa soze bafanani ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi. Bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa. Abantwana abakude noNkulunkulu yilaba okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho. Ungaza kutsho ukuthi umntwana usuke ebantwini usuke nje abe mubi. Baqoqane ngobubi babo, bathandane ngobubi babo, bathandane ngokungahloniphi kwabo, bathandane ngokusela babo, bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova. Kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantwababo. UNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyomphakathi, ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi. Sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo, ukhatshana labo. Abantwana abakwenzayo kayisiyo isifiso sabazali izikhathi eziningi. Engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni, ngeqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abe lisela. Asikhulekeleni abantwabethu nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu. Asikhulekele Thixo ingcwele, sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo uJosephjani sifunela ukwenzakale namhla eZimbabwe.
Asimkhumbele imidlalo ekhasi lakakhulunye Soccer League edlalwe namhla emini. Iqembu leBulawayo Chiefs inqobele i-2-1 kuTheletynamos libe ngijikile obhanqa 0-0 nele Highlanders. Ikanti lo mdlalo obuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye lele Triangle ophele kuyi 0-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngele Bangladesh emdlalweni wesibaya sikaGroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup. Iqembu leBangladesh beliqale ukuthi ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa. Kuthe leZimbabwe seliphendula lenelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi endaweni yesine engalanini imiklomelo kusibaya sikaGroup 2 lile miklomelo emithathu.
Kusenjalo uSikhumbuzo Banda, umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn, uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
Banda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafana bawatheza ntwazini babengasatsheli. Ngaphuma enyiswa emini ka-2 ka-3 ungathiwa mtsheli awuthe dale imali yami kunje kunje. So sazama ukuba ngenzezama ubaqondise kodwa asoze uqondise konke. Kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abangalaleli. Osokundisappointa kakhulu. avunga mbamanga abafana babo bulawa hayi discipline that's why uzobona ama players abobulawa ama lutshwane kade sebedlala ku Premier League that's why ucina ubona ama team abaningi kade sebesiyathatha athufu obulawa abafana babo bulawa abaningi sebevukela utshwala yakubona ufana lo sibilile future but kungana i patience abasile ungathatha kesi umfana la uthi uyamdingela ku D1 for example uthi engqe plans first thing awuza yena bayanika manje awuka train awukadlali awu afana bakobulawa disappointed
ubanda udlalele amaqembu abasakhulayo iqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esasengumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathi bamunembili
kudala kwaku easy ukuthi unxoso wama juniors usedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilozi nyankona yayi process labo babese kuma juniors babukile lako matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 thina singama under 14 so labo be graduate lati sasilokhe sibuya so kwaku easy vele ukuthi uthi lawo suthi khoqo naso lati the times esingama seniors ku first lozi sawu come abantu abanjalo ngomthulisi maphosa gara womthumela umoya ngoba sasikhamba uma juniors sibabukile so kwaku easy lati uthi so welcome nga ngingathi lati njani lati basu welcome labana abanye so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhula bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo mina ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngambe yala ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho kusitada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuni ukuthwala isikhwama ungathi khona bambe egwini khona bangkuzuzela iteam yakahle eduze khona lapho egwini yala bafuna ubuloko bebhodi maloku ithini andlike abafana omunye amna vile ebhindura mi andzula ukuthwakabasa mdala abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephume la njengama amaplayers lawo bejinga umsebenzi wenye indawo begcwala
ubanda udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, eleSporting Lions, eleNjube Sundowns kanye leChicken Inn ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo weChicken Inn wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza leqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League ngiyimele iStudio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji
Salbonani balaleli igama lami ngingu Blessings Ngqo umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe
Luva kuzime mendenyabe
ngilethulela idlala idlami elitsha okuthiwa isilungu isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezijeneyo day to day life ngicula othando ngokuzwana ngempilo amasiko udlala deleli ngisebenze labaculi abanengi abajeneyo abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlala deleli mnandi kakhulu engikwenzileyo ngithethe ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa lo mculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi
intombi yalomfana ayila mabele intombi yalomfana ayila
asiyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo 1994
ngiyamkoma kanja ngiyamkoma kanja intombi yalomfana ayila mabele
kuma manje sise America se Washington sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensimizini seWashington owamanje ngikhuluma njengoBlessings Ngqo edlalade elitsha ngajabula kakhulu nxa ningathi lilithenge lilalele siyabonga kakhulu
Bye.
lo ke umculi uBlessings Nqonkomo oqembule isingizi ekwa manje ke usemelika lapha ke uLensingizi singakehlukana sihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesitc bathi bazaphindisela singahleselwa ngabe bandla ezanuphimu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo umthombo sithemba uGibbs Dube lilalo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.